America neChina inyika dzikuru dzinonzi masuperpowers, zvichireva kuti muinternational system ndidzo nyika mbiri dzine economic power nemilitary power yakanyanya kudarika dzimwe nyika pasi rose. Zvichidaro, nyika mbiri idzi dzinokompita zvese militarily, economically, diplomatically, socially, culturally. Nekuti nyika dzine matradition akasiyana, America inofollowa Western tradition, whereas China inofollowa Eastern tradition. And mukatarisa historically, senge pakaitika inonzi Cold War, nyika idzi dzaiva at opposite sides of the Cold War, because China yaifollowa system inonzi communism, America ichifollowa system inonzi capitalism.
Senyanzvi mune zvekudzidzana nekufambidzana pakati penyika dzakasiyana siyana. Munofungei nokufambidzana kweAmerica neChina pari zvino?
Mazuva ano, China neUnited States, madiplomatic relations avo ari strained panyaya yekuti President Trump vakaita political campaign yavo on an anti-China platform, nekuti mabasa akawanda emuAmerica aimuvwa kuenda kuChina. Saka zvakaita kuti vanhu vakawanda vari muno muAmerica vasupporte President Trump. Pari zvino marelations ari strained futi nenyaya yecoronavirus, nyaya yekuti yakatangira kuChina, and also pane maallegations ari kuWashington ekuti pane inonzi economic espionage, yekuti hapana trust iri kuitika patrade dzenyika mbiri idzodzidzi.
Tinoona sekutaura kwamaita kuti ukama pakati penyika mbiri idzi hunopinduka-pinduka nguva dzose. Munofunga kuti nyika idzi dzichambozosvika pakuwirirana zvakasimba here?
America neChina inyika mbiri dzinodyidzana economically. Zviri inevitable kuti vachakooperata nekuti they are the largest trading partners in the world.